Vashara pamusangano wekongresi yechimbi-chimbi yeZANU-PF yakaitwa muHarare neZuro, amai chinomona vakati amai Mugabe vakange vave kushoresa boka remadzimai nehunhu hwavairatidza paruzhinji pavaitsoropodza vamunangagwa nevamwe vatungamiriri vebato iri makakatanwa aive muZANU-PF paakasvika pakaomarara.
Imai tinyatsa kutaura pamusoro pedambudziko ratakanga tapindana naro, kudzingwa kwakaitwa mutungamiriri wemadzimai aiuzuresi Mugabe kwakatisimadza isu nekuti chimiro chemnc chakanga chabva pachimiro chekuziva kwatinoita nevadzimai emnc totiziva kuti ndiso tinobata musangano, asi panguva yezuresi takanga tava ndiso yekufusa musangano wezanupf.
Imwe nhengo yeboka remadzimai muZANU-PF amai Koleta Zenda avo vari muprovhinsi yeMasvingo vanoti amai chinomona vanofanira kusafamba nenzira yakafambwa naamai Mugabe.
Ose munhukadzi totarisira kuti anga ari munhu asingaiti zvaiita mai Mugabe, zvokuti akazenge akutokanganisa zvinhu matongero anga akuita kuti angoti zvinhu zvese zvingonzi madzimai. Anofanira kungoti zviteyo toti pati yakanaka ingoti madzimai asanga akuzotonga varume sezvazva kuitika mudzimbo. Ndo zvatinotarisira izvo kuti wangu achitongwa asingazosviki papane mai Mugabe, kuti wangu akutoenda mberi kwasingafani kuenda.
Izvi zvakatsinhirwawo naamai Miriam Gadzikwa vemuprovhinsi yeMashonaland East.
Tinongotarisa zvinhu zvakanaka nekutarisirawo kuti vasaita hunhu hwanga hwatachitirwa namai nekugonawo nekuti vatewo madzimai maprojekti ekuita semadzimai nokuti pari zvinhu madzimai atina zvekuita takagara. Saka mudzimai unodawo zvinhu zvako zvakanaka zvekuisesewo ugone kuzvibatsirawo uchibatsira mhuri uchibatsirawo pamwe chete nenyika gona kuti igone kusimudzira nyika iri mune zvakanaka.
Asi amai chinomona vanoti vaipesvedzera amai Mugabe kuti vatuke vamwe vavo pamwe nekuita dzimwe mhosva dzavasina kudedemura vanofanirwa kusungwa.
Pane vanhu vakaudzwa kuti vadzimwe vakadzingwa, asi kune vanhu vakabuda kunze kwenyika vakaita saJonathan Moyo, vakaita saGrace Tito zvinova kunze kwenyika. Ndakasukwa here? Ndiri kukumbira usamadzimai kuti mwoyo yedu haizorori. Wadzimwa vakasadzorwa muno muZimbabwe wachitongwa nemutemo nekuzva vari kutamba vari kunze kwenyika vachikutadza nyika ino.
Kutukwa kwaiitwa vanhu naamai Mugabe kwakakonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muZANU-PF zvakazoita kuti masoja apindire munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazopedzisira zvaita kuti vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe uye vari murume waamai Grace Mugabe vasiye basa. Vamwe muZANU-PF vanoti boka remadzimai ndiro raifanira kusarudza munyori waro kwete kuti adomwe navamunangagwa, asi munyori anoona nezvemitemo muZANU-PF vapowo mangwana vanoti vamunangagwa vakatevedzera bumbiro ravo remutemo mukudoma kwavakaita amai chinomona kuti vave munyori wezvemadzimai. Vamangwana vanoti bumbiro remutemo rebato ravo rinosungira kuti munyori weboka remadzimai adomwe nemutungamiriri webato sezvo munyori weboka iri ari nhengo yepolitibhuro iyo inodomwa nemutungamiriri webato. Vamangwana vanoti mutevedzeri wamai chinomona ndiye anoita zvokusarudzwa neboka iri sezvo asingapinde mukomiti yepolitibhuro. Zvataurwa navamangwana zvatsigirwawo nemagweta akawanda ayo anoti hapana chakatadzwa navamunangagwa mukudoma amai chinomona semunyori weboka remadzimai muZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.